Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvikunguru 29/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuyeuchidzai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoparura rimwe bazi rayo kuWales kuUnited Kingdom. Zvizvarwa zveZimbabwe zvoshuvira kuti urongwa hwekubviswa kwekushandiswa kwemapassport pakati peNamibia neBotswana kubudirire. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pakupera kwesvondo, bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rakavhura bazi kuWales kuUnited Kingdom, uko kwakaungana vanhu vazhinji uye kukasarudzwa vabati vezvigaro. Amai Kada Richards vakasarudzwa kuvesa chigaro webazi iri. Vakaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vakauya kumusangano uyu hwakakatamadza vanhu vazhinji uye mari yakabviswa nevanhu yakawanda kupfuura mari yaimbobviswa pamasangano akadai muUnited Kingdom. Amai Richards vati ivo nevamwe vavo vanoda kutsvaka mari kuti vabatsire bato ravo pamwe chete nevanhu vari kutambura kuZimbabwe. Tabata amai Richards kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ivibe vanhu vanga vane rudo vachiratidza kuti vari kubuda musangano wavo, vachiratidza kuti vari kutarisira zviri kuya nekuvhura kwebranch nezvichateera zvacho pakuvhura kwebranch racho.
Imini makasarudzwa kuitwa sachigaro Wales branch?
Iye, ndizvo chaizvo.
Vamwe vakasarudzwa ndivanani?
Vakasarudzwa kwakasarudzwa mutevheri wangu, mai Teresa kukasarudzwa, Treasure mubati wehomwe akaita mai Tandi, kukasarudzwa munyori mukuru akaitwa baba Muneti, kukazosarudzwa information and technology ainzi brother Benson, kukazotedzerana na organ secretary baba Calistus Mpofu, tikaita Unisi akaitwa deputy secretary.
Pane vakatumwavo here kubva kuhead office kuHarare?
Aiwa, vakakusina, asi taka tine vakuru vedu vekuprovinsi yeredu rekunoku rekuLondon, baba chairman weprovinsi yedu.
Saka inini nevamwe venyu chamuchaita chii chakasiyana nezvinoitwa nevamwe mumatunhu mumaprovinces ebato renyu?
Isu ndofunga tatanga tisati tasvika ipapo tatanga nezvakasiyana sitereki, because vanhu vakashamisika sitereki nezvinhu zvatakaita nezvoro. Takakwanisawo kuti pazuva rezvoro chete kuti something is in the making, zvinhu zvisati zvamboitika muprovinsi dzedu dzekunoku kuUK. Takakwanisa kureza mari yesterday inosvika iyo 2300. Pamari iyo yakareizwa iyoyo, tine target yedu yakatakatarisira kuvhira tichitanga. Takangozeita kuti takatarisira a 6 month plan. Within the 6 month period takatirofunzira kuti tinenge tareiza kuda from yesterday onwards, so we are left with 4 months.
Chii chamuri kuda kuita nemari iyi kana maiwana?
Tinofungidzira kuti kuda mwari vachida tinenge tapinda kuma600. Tikapinda ipapo tine maplans edu atisati tanyatso tinawo isu as a branch, but atisati tanyatsosheya nevanhu vese kana kuti the provincial chair and our testis chair, which is our nearest command. Saga, yes, we are keeping it within the branch. Asata share and even part. We know where we are. Where we are is what we've done yesterday. Tagatarisa kutika swika pakureza maria chwa tukuda izuru. Totanga kununja maprocept takasi ya nasia. Tukutarisa kutitwiti mazibasa cha izu anusimuzira. But already anusimuzira na poverty. Iri kumusha uko. Because kumusha uko. Zwaka oma. Asata nyasu wana chance ya kuti tinyasu karane wa kuru. Tichitaura kuti isusu. Ibanu ziva. Don't think they know where we are according to what happened yesterday.
Avo vange vari sachi garowe bazire MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa Rick Wales ku United Kingdom amai Carter Richards varu parunare ne Studio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana zvinotarisira kuti kana urongwa huri kuda kuitwa neBotswana neNamibia hwekuti zvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvisashandisa magoro ekufamba kana zvichibvakachirana hukabudirira huzosanganisirawo Zimbabwe mune ramangwana kuitira kuti zvibatsirikane. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pakupetwa kwegungano rekuratidzira zvirimwa reHansi Agricultural Show nemugovera Maneru, mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakati zvasarira vakuru vakuru venyika mbiri idzi kuti vasainira nechibvumirano ichi, icho chichaita kuti zvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvipinde chero nyika zvisingaratidze mapasipoti, vachiti kusainirana uku kuchaitika munguva pfupi inotevera.
Munguva diki diki kana isiri kure, vagari veBotswana vanenge vachikwanisa kupinda muNamibia nezvitupa zvavo kusingadiwi mapasipoti, neveNamibia vanenge vachikwanisa kupinda muBotswana vachishandisa zvitupa zvavo. Ibvumirano yekuti yaitwa pakati penyika mbiri idzo dzidzi Botswana neNamibia.
Vachitaurawo pagungano iri, mutungamiri weNamibia uye vari sachigaro vesangano remubatanidzwa venyika dziri kuchamembe kuAfrica reSADC vaHage Genkok vakati muzvirongwa zvose zvinoitwa nenyika mbiri idzi havasiyi Zimbabwe kunze. Ndakanga ndavhakachirwa nemutungamiriri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa mazuva mashoma apfuura tikataura nyaya dzakawanda kusanganisira kuchengeterana vagari. Ndakaudza vaMnangagwa kuti muzvibvumirano zvandichaita nenyika dzimwe kunyanya mudunhu reSADC Zimbabwe ichaverengerwa mukati. Mashoko avaGingok aya ndechimwe chezvinhu zviri kupa vana veZimbabwe tarisiro yekuti ramangwana ravo rinogona kujeka kana chibvumirano chenyika mbiri idzi chikabudirira, sezvo ruzhinji rwavo ruri kurarama nechamuka yenyama munyika dzakasiyana siyana dzinosanganisirawo Botswana naNamibia, uko vamwe vari kubatwa sevanhu vakageza negoka munyama. Muzvare Priska Muronda Tsimba avo vane makore makumi matatu nemashanu vachiita zvekugadzira vanhu musoro muFrancistown vanoti vagarira namo chete munyika iyi.
MaZimbabwe neBotswana vatorwise vanhu zvinorwadza nekuti kana uchiuya kuno iwo unenge uchida kuzotsvagira femeri yako. Instead yekuti vabate mbavha vanobata munhu auya kuzozvishandira. Zviri fair izvozvo. Tose tiri maAfrican, we have to help each other.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinozviraramisa nekugadzira shangu dzachinotengesa kuBotswana vaSirius Muzondiva vanoti hurongwa uhu hwakabudirira hungabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyanya.
Nekwama kwaita upenyu muZimbabwe ka zvinenge zviri zvinhu zvakanaka, because upenyu reZimbabwe zvizviri kwakwira everyday. Hatichakwanisanisa nawo na kuchikoro kana mahospitaris ari kudhura, na chikafu chekuisa patebhuru chaicho. Dringi totori mwira muno muBotswana, Zimbabwe atombosi achironzi dringi.
Vachitaurawo neStudio 7 namai Priscilla Murombedzi avo vagara vachiita wakitsi negonzo remapurisa mudhorobha reFrancistown sezvo vasina mvumo yekugara muBotswana, vanoti dai Mwari vapindira kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemagwaro ekufambisa.
KuZimbabwe mapasipoti ari kunetsa chichichi, saka munhu akafunga kuda kuitawo bhizinesi rake. Zvine zviri izi kwaari kuti zvi pakufamba, saka ndofunga kuti zviri raiti izvozvo zvikaitikawo nebhoni neZimbabwe.
Zvichakadaro, mutungamiri webato reEconomy Freedom Fighters nemuSouth Africa vaJulius Malema vakaudza gungano rekupemberera makore matanhatu bato ravo raumbwa kuti vana venyika dzemuAfrica vakafanira kubatana pamwe chete kuitira kuti Africa ibudirire. Pakupera kwegore rakapera, nyika makumi maviri nenomwe dzakanga dzasaina chibvumirano chekufamba kuvanhu kwakasununguka nechinangwa chekuvhurira zvizvarwa zvaAfrica mikana yakaenzana nevagari venyika dzavari. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviruma pepanhau anhasi. Mudaily News mune nyaya yenyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vanhu vasafunga kuti kusungwa kwakaitwa amai Priska Mutumira vachipomerwa mhosva yeuori zvinoreva kuti hurumende yava Munangagwa ine chinangwa chokurwisa uori. Mudaily News mekare mune nyaya yava Victor Matemadanda vachiti hurumende haityi kushandisa mauto kumisa varatidzi vanoratidzira vemapato anopikisa. Muherald, Zimbabwe National Water Authority inokurudzira vanhu kuti vashandise mvura zvishoma zvishoma sezvo mvura yave kudzika zvakaipa mumadhamu ese. Muchronicle mune nyaya yetsaona yakauraya vanhu vatanhatu kusanganisira mwana mudiki patownship yekuchachacha kushurugwi nezuro. MuNewsday, umwe wevarairidzi veInstitute of Chartered Secretaries and Administrators of Zimbabwe Valas Mapuranga vakarega basa vachiti kuri kuitwa zveuori uye bvunzo hadzisi kufambiswa zvakanaka. MuNewsday mekare mune nyaya inoti vanhu vanopfuura vapfumbamwe vanyoresa kuti vakwikwidze musarudzo yeumiriri weGlenview South muparamende. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Apo paStudio 7, haiwa mamuka sei vateereri, haiwa tirimo mari muka muno mukani nechakasara. Zvokwadi kana pandiri panapa, nemari yandozopiwa. Nezvainonoitiwa kana yava kuZimbabwe yofananidzwa neRTGS zvinorwadza. Dai paitwa kugara pasi, kana tisati tava nemari tinozvitambudzirei nokuti tinayo. Yombonzi RTGS, yombonzi bondi, yombonzi chii, varume, kana tisati tava nemari hatisati tava nemari. Kare kuchinzi bepa reGermany radhura zvazvodini, ikaparara hayozvo. Kana takapuwa mukana wekushandisa mari dzevamwe idzodzodzo, ngatingoshandisa idzodzo. Varume, zvinorwadza. Kuno kuti tiri kushandira mari. Kana dzava ikoko dzonzi, hadzishadiwi. Shandisai mapepa. Ko anozoshandisa mari idzodzo ndiani? Aiwa varume, kuti adingoshandisa mari idzodzo. Kana usina mari, hauna mari. Iyo bondi yacho mukagodero muchichema mbiti haiwanikwi sei. Tiri mumari muka mukati mechakasara, kuona pandiri kurekodha ndiri izvozvo. Wega unonzwa tsitsi. Aiwa, dzorai moyo, garai pasi. Aiwa, ndetwa keke, ndiri mukati mesango, mukati merima, zvoti zvinokazwa neshumba, hapana chinohlisa, nokuti ndiri mukati madzo. Saka aiwa, hatidi kuita zvinhu zvakadaro. Zviri nani ndipotsewo neshumba, kamari kandawana kunoshanda. Aiwa, ndetwa keke, ndiri muSouth Africa.
Mangwanani veStudio 7 vanyepfuri nevateereri. Hasida kupedzerai nguva tichenerera makura nhasi ndiri muPretoria noti inMozambique. Nyaya iyi ndiyo imwe chete chete yebhiri rekusekureta iri. Gavhumendi yedu nayo vakapropoza izvozvo bhiri riro instead yekuti torwisana kuda kudzikisa utachiona hweHIV. Iwe watiwedzerai vatotochiwedzera da kuchidziirira vanatotowedzera kana mamarried couple kana kuita mapartners mukadzi akuendewo nekoko murume wake uende nekoko hakusi kupromota AIDS here ikoko. Hurumende ngafunge kaviri fanike nini achitoenda hurumende pamaelection vakanapasa mudziwe kana kutovhotera out toavhoterana ida kutovada ndichatoda nechiya chipiri chauta nditovenga vari kutonga vazvo nenyaya yebhiri rada kupasero ndapedzangu.
PaStudio 7 makadiwa shamarari vose nevateereri. Ndoda zvangu kungotaurawo panhau yekusakwikwidza kweMDCT inotungamirwa naMusvari Dhokozani Khupi pa-by-election yeGlenview South. Kusaisa kwavo candidate. Ndofunga mukoma Jonga vabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo. Nino vasati vabvunza mubvunzo iwoyo ka, ndangira tozoona kuti apakapa vatotya kutorohwa zvine mutsindo, kutokundwa zvine mutsindo womuenda woende. Ndochokwadi, chokwadi chagara chakangonaka chachiputse ukama. Ndatenda zvangu. Ari kutaura ndiCleopatra Mutomba amai Milan paPretoria. Mukoma Jonga tozobvunza mubvunzo wandafarira fane, ndanga ndatozvifungawo zvangu neniwo. Vasati vatombobvunza mubvunzo iwoyo, kutya chaiko kutozorohwa home and away. Votoona kuti apa hawatombokwalifai apa.
Vakadiwa nana mukoma Wandi nana mukoma Blessing Zulu, ndokutendai nekuti panews dzakanaka dzestudio 7 dzinotaura chokwadi. Ndaida kungotaurawo pamusoro penyaya yataurwa navachideme yekuti vanhu vemuHarare vanofanira kuchengetedza mvura. Mvura kuitira kuti igowa kuti vagopasazuva nematambudziko emvura muKuta. Saka vanhu vanofanira kunge vachichengetedza nharaunda uyezve kusaratira mapepa pose pose kuitira kuti mvura isakuve polluted. Uyezve government necouncil inofanira kuimplementa mamesures ari strict kuitira kuti pasava nepollution yemvura kuitira kuti vanhu vagowana mvura yakanaka. Ndatenda, ndina admire guru.
Makadii vanhu vestudio 7, vashamarari nevateereri vese. Ini ndoda kukomenta pamashoko akataurwa navamati madanda vari kugwera uku. Moti zvinoitawo kuti munhu mukuru ataure kuti kwanzi hee, kana vanhu vakademonstrata tobudisa masoja. Zvinhu zvacho zviri kukonzera masanctions, muzongochema kuti vanhu veMDC izvi. Zvotorwawo nemunhu ane njere nezvo.
Ndaendetwa Austin Valley, ndiri pano pamakopa patawa Zimbabwe. Ndokutenda vashamara vestudio 7. Nechikumbiro, dai Mwari vatibatsirawo munyika yedu yeZimbabwe. Chamusana munangagwa wakwanisawo kutaurirana, nyika yakwanisawo kuramba ichienda mberi. Hama dzangu dzatambura, dai vangokwanisawo kuyananisa navo, nyika yakwanisawo kugadzirikana, kugadzirisika. Takwanisawo kuvanhu vanowa, nyika yedu yakanaka zvikuru, but inoda kuti chamusana munangagwa wakwanisawo kutaurirana. Tinigaidi kukwanisa kuva ichifamba mugwaro rakanaka, nekuti pasina kutaurirana hashuwa tichafira munhamo. Tokutendai vashamara vestudio 7 kutorawo manzwa edu womuchiva achinzikwawo.
Maroi vekustudio 7, nakadi zvenyu. Ndini Rosemary, ndinoberekwa kuchimanimani. Nyaya yangu ndeyemadzimambo nemasabhuku. Takuwara. Ukada kuchera gomba pamustendi yako paruzevha, zvanzi bvisa mari. Ukatema muti mumunda mako, bvisa mari. Zvese zvaunoita payadhi yako unobvisa mari. Saka tiri kukumbira kubatsirwa ngestudio 7, because hapana kwatichagona kuenda, takuwara. Hatigoni kana kusemendera makuva yabereki yedu. Zvanzi bvisa $50 paguva rimwe chete. Zvino ini ndine makuva 7, ndinoigona. Tibatsirewo studio 7 kuchimanimani pamutsvangwa. Pamutsvangwa mambo ndindima, sabhuku mutsvangwa. Takuwara ndisabhuku mutsvangwa. Kuisa fenzi pamba pako, bvisa mari. Munhu afa, bvisa mari aone kuigwa. Kugowa mbatya, bvisa mari. Tibatsireiwo vanhu woye, nenzara iri munyika. Takuwara idi naMwari. Thank you. Ndinovimba tichabatsirwa apa.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mhazu enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Munofungei vateereri? Titumirewo zvamunofunga pamusoro penyaya yokubviswa kwemapasipoti pakati peBotswana neNamibia, kuti kana ikabudirira zvinoreva chinyi? Munofungei nenyaya iyi? Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vazivisa kuti gurukota ravo rinoona nezvavasori vaDan Coats vave kusiya basa mushure memakore maviri. VaCoats vaigara vachipokana navaTrump panyaya dzezvikongwa zvehurumende. vaTrump vanyora paTwitter pavo kuti vakoti vacharega basa musi wa 15 Nyamavhuvhu vakatenda vakoti nebasa ravakaitira nyika. VaTrump vati vachadoma umwe mumiriri wekuTexas vaJohn Ratcliffe kutora chinzvimbo chasiyiwa navakoti. Varwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram vauraya vanhu vanopfuura makumi matanhatu nevashanu, vamwe gumi vakakuvadzwa vange vari panhamo kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria. Mutauriri wehurumende ati anofunga kuti vanhu ava vaurawa kuri kutsiva kwakurawa kwakaitwa gumi revarwi veBoko Haram svondo mbiri dzapfuura. Svondo rapera, Boko Haram yakasvitsa makore gumi kubva zvatanga kurwisa hurumende nevanhu kumaodzanyemba kweNigeria. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakashandisazve mashoko ekutuka kushora nekushora umwe mumiriri mutema anomiririra Baltimore muparamende. Masvondo maviri apfuura, vaTrump vakakonzera mutauro mushure mukushora nekutuka vamiririri vana vechidzimai, vamwe vachiti vaTrump vari kuita zverusarura ganda. Nezuro vaTrump vakati zviri nani kuti vaCummings, avo vanomirira Baltimore muparamende, vagare muguta ravanomiririra rinosemesa uye rizere makonzo. Mugari weWashington DC Dr. Frank Guni vanoti chinoshatirisa vazhinji ndechokuti vagari vazhinji vari muBaltimore vanhu vatema. Dr. Guni vati zvinoitwa navaTrump zvinotsigirwa nevachena vazhinji, uye zviri kubudisa pachena kuti zvinonzi America inyika yorutongo rwejekerere kusina rusarura uye kwakaenzana varume navanhukadzi manyepo. Tabata Dr. Guni kuti tinze maonero avo.
Tingati zvataurwa nemukuru wenyika vaTrump vachitukirira guta nevagari vekuBaltimore, uye zvakare mumiririri we7th district Representative Elijah Cummings, gamba rinozikanwa munyaya dzemacivil rights. VaCummings igamba munhu anozikanwa akafamba navaMartin Luther King Jr. vachirwira kodzero dzevanhu, kunyange pari zvino vachiri kurwira kusimukira kwevanhu vatema kuBaltimore kwavanomiririra. Saka mashoko anotaurwa navaTrump mashoko anorwadza kunzwa zvakanyanya kuvanhu vatema nevamwe vanhu vemarudzi, uye mashoko asina kufanira zvachose kuti ataurwe nemukuru wenyika, nokuti mukuru wenyika paanotora mhiko yekutungamirira America anenge achiti iye achamiririra nekubatsira munhu wese ari muno muAmerica.
Chii chinomboita kuti vaTrump vaite zvavari kuita izvi?
Taakutarisa kune zvematongerwo enyika, tikatarisa zvine udzamu tinoona kuti vaTrump vari kushandisa zvinovafambira. Nerimwe divi tikatarisa matongerwo enyika, tingati vaTrump vari kufadza boka. Vane chikwata chavo chevanhu vechichena vanozviudza nekuzvitundumadza vachiti vachena ndivo vanhu vanofanira kunge vari pamusoro pemamwe marudzi ese. Ndovo vanhu vavari kutaurira ivavo, ndovo vanhu vavari kuda kuti varambe vakavatsigira kuitira kuti vagokunda musarudzo dziri kutevera. Saka vari kutarisa zvinovabatsira, kana takatarisa nesarudzo yatinayo gore rinouya, sarudzo yekusarudza mutungamiriri wenyika kwavari kuda kuti vasarudzwe zvakare vaite imwe temu kana kuti imwe kotoro yechipiri. Saka vari kuitira izvi nezvematongerwo enyika.
Chikonzero chokunyomba vaElijah Cummings ndechei?
Kunonga kwavaita Representative Elijah Cummings hakuna kungomuka. VaTrump vakashatirwa nekuti vaElijah Cummings vanotungamira komiti kana kuti boka makurukota emuno ekuCongress rinotarisa zveoversight, kana kuti rinotarisa kuti hurumende iri kushanda basa rayo zvakanaka here, uye iye president ari kushanda basa rake zviri pamutemo here. Saka vaTrump havadi zvevanhu vanovaongorora, havadi zvevanhu vanoramba vachivabvunza kuti zvazoitirwei, zviri kufamba sei, havadi izvozvo. Saka uku kutosorana uku.
Kose ruzhinji rweAmerica rwakanyarara zvikuru sei vebato remaRepublicans. Sepasina anombosimuka vachiti aiwa apa handizvo.
Zvine paviri. Chekutanga, vaTrump kumaRepublicans munhu anototyisa. Wekuti nekuti vanenge vachiziva kuti izvo zvikitwa vana Cummings izvi. Kana pakawana anosimudza musoro kubato ravo remaRepublicans. Kana naiyewo anowira muchoto. Nekuti muromo wavaTrump wakafanana neputi inonongedzerwa kwese kwese kwavangonzwa kuti uku kwaita vanhu vasingawirirani neni. Saka chekutanga maRepublicans vakanyara nekuti vari kutya vaTrump. Vari kutya kuti vakatanga kutaura naivo vanobva vanongedzerwawo votorudzawo kwavanga vakamirira ikoko. Chechipiri ndechekuti kumaRepublicans kune vachena vaya vaya vazhinji vasinganyatsokuwirirana nemamwe marudzi vanotora tika nemweya wokuti vanhu vachena ndivo vanhu vari pamusoro-soro, ndivo vanhu vane kodzero yekuwana zvese, ndivo vanhu vane njere kupfuura vamwe vese vanonzi masupremacists vaya vaya. Vanhu vasingabvume kuti America kana kuti pano pasi tinofanira kunge takaenzana sevanhu kana pamutemo kana mukugara kana mukutaura kana muzviwanikwa. Saka vazhinji vavo vanofunga sezvekufungwa navaTrump izvozvo. Asi vanenge vachitadza kuzvitaura nekuti vanenge vachitya kuti vanozonzi ah mune rusarura muri bigoted and so forth. Ndingati nditsinze mashoko andiri kutaura andichiti vanhu vazhinji pasi rese vanofunga kuti America inyika inogara ine rifa ine vanhu vanogara vakasara vakaenzana mune zvese vanogara murunyararo vachigara vachifara chaizvo. Aiwa kwete. Kutonga kwavaTrump kwabudisa pachena kuti zvizhinji zvinotaurwa neAmerica ichikumekedza dzimwe nyika kuti zviite zvekuti muve kutonga rekwejekerere, muve nedemokrasi, vanhu vatevedzere mutemo, vanhu vange vakaenzana, vangava vakadzi, vangava varume, vangava vemarudzi akasiyana, kunyepera vanhu nekuti muno muAmerica macho vari kuzvitadza tiri kuzviona izvi. Zvabudiswa vaTrump neimwe nzira vafumura zvakavanzika zveAmerica zvavanga vachiisa pasi peguyo zvabuda zvafumuka.
Avo vanga vari Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC ne Studio 7.
Nzamere kurira
mere
kuya pano watakuno kushira
watakundo
dianu watungamira dianu wafunga kuti chenesera nzira
chenesera nzira
hazitetembe nyama
aiwa
tunotetemba pakati pehana
pakati peya
chokuita pano
apana
kungomira mere yamangwana
mere yamangwana
munotipudzire tapanurwa tamo
ndaiwa
munotipudzire
Winky D featuring Chuku tinotenda ndekambako sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoparura rimwe bazi rayo kuWales kuUnited Kingdom. Zvizvarwa zveZimbabwe zvoshuvira kuti urongwa hwekubvisa kwekushandiswa kwemapasipoti pakati peNamibia neBotswana kubudirire kuti pamwe zvingazoitikawo pakati peBotswana neZimbabwe. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru. Ini ndini Tarono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.
Só com isso, cara.